Vachiparura bajeti regore rinouya nezuro, vanhuve vakabvuma kuti nyika ine dambudziko remagetsi, izvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika muzvina bhizimisi, uye vakambove mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vaKalisto Jokonya, vati kubvuma kwavanhuve kuti pane dambudziko, asi pasina matanho akajeka ekugadzirisa dambudziko iri hazvibatsiri.
Mamedzazi akataugwa na minister. Ekuti vanozvionawo kuti magetsi anodiwa. It's very good news, but tione umbo uri paground hatina umbo.
Mamwe matano akataurwa navanhuve anosanganisira kukurudzira makambani kuti avake zvigayo zvavo zvemagetsi, uye vakati makambani anoita izvi haabhadhare mutero pamishina yekuita izvi yaanotenga. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vatapiwa marimo, vaudza Studio 7 kuti iri danho rakanaka, kunyange hazvo vaitarisira kuti paitwe zvakawanda kugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwemagetsi.
Izvi zvichawanikwa zvichachengetedza mari dzakawanda idzo dzichave dzichazoiswa mumaprojects emagetsi. Ndinofunga kuti ndicho chinhu chakakosha chichanyanyo kubatsiridza kuvandudzika kushaikwa kwemagetsi munyika.
Vaendera mberi vachiti vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rinogona kupera nekukasika kana mvura ikanaya yakawanda, sezvo nyika ichiwanawo magetsi kubva kumvura. Gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakaziisa paramende svondo rapfuura kuti gwenya repaCaribbean South, iro rinogaya 1050 megawatts kana richishanda zvakanaka, riri kugaya 100 megawatts chete pazuva nekuda kwekushomeka kwemvura. Vakatiwo zviteshi zvemagetsi paWange 7 neWange 8 zviri kuburitsa 640 megawatts chete pazuva. Vakati izvi zvave kuita kuti nzvimbo zhinji munyika dziwane magetsi kwemaawa mashoma kana kutoshaya magetsi zuva rese, sezvo nyika ichida 2000 megawatts kana kudarika pazuva. Nengo inoshanda nesangano reWedza Residence Development Trust vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti hurumende ikoshese nyaya dzemagetsi pabudget ra-2025 nekuti zviri pachena kuti ZESA iri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Ndinoona sekutoti pamapriorities ese aripo izvinezvi dai nyaya yeenergy iriyo yaiswa pamusoro, because inobata kuhealth, inobata kueducation, zvakuvhiringidza mararamiro ari
Sangano rinomirira mabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce svondo rapfuura rakati rinotyira kuti imwe kambani yekuChina yakagadzirisa zviteshi zvemagetsi paWange 7 neWange 8 inogona kudzima magwenya aya, sezvo ZESA iri kutadza kubhadhara chikwereti chainayo kukambani iyi. ZESA inonzi ine chikwereti chemadhora ekuAmerica mabhiriyoni maviri kukambani iyi, nemamwe icho yave kutadza kubhadhara. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZESA, asi mumwe mukuru mukambani iyi akataura akamirira mukuru weZESA vaSidney Gata vaEliab Chikwenere vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti ZESA yave kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo nekuti iri kuwana mari shoma. Vakati ZESA iri kuwana $55 million mwedzi wega wega, iyo ichifanira kubhadhara chikwereti $36 million pamwe nekuzosara nemari yekushandisa. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kuita kuti ZESA itadze kuita basa rayo nemazvo.
Pesera tamudambudziko rekuti tikuramba chingopinda muzvikwereti nokuti vanhu vatakapa zvinhu zvedu kuti vatungamire mapublic sector enterprise yana ZESA nemamwe mastate agencies havagoni kuita basa ravo nokuti havana management ethically clear. Tichangoramba tiri nyika ichangoramba ichitsvaga zvikwereti, tichinyura muzvikwereti nokuti tutungamirwa nenyanya dzisingagoni kusenzesa.
Nyanzvi dzinotiwo dambudziko remagetsi rakura munyika nekuti pave nenguva pasina kuvakwa magwenya matsva emagetsi, uye mazhinji acho aripo asakara. Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumarasha kuwange nemumvura kubva kuCaribbean. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.